live long chama. Long live chama. Live long chama.
Chiri kufamba tirandu vaya vakantamba rafu chama kuvangu shumba nasumuka ndichatumba. Skillful ndinde kandi nechidobi wana chidobi. Skillful tichinara nikope chidobi anzi photocopy. Skillful vachinji vakadaitswa isu kwa kusarutswa. Skillful handina kombetishani parokeshani. Ini ndino nyunya handingoro veke gunda. Sitende vakandisona isha muimbara matonya. Pamwe vakarasha kutenda kwavo kwavaivanako. Mandirasa andina kuwanda paikira. Munhu wese kuti chama
shuwezho makota shuwezho
chama. Kandi nechidobi wana chidobi. Skillful tichinara ndikope chidobi anzi photocopy. Skillful vachinji vakadaitswa isu kwa kusarudzwa. Skillful handina kombetishani parokeshani. Kujarira pasi monzi kuchingona ya inomera chupu chupu. Tevera chietza chako wake up. Nimi magandi dero maindi taura maisasarura mashoko maingoti chero chero ngei chero nei. Skillful ndinde kandi nechidobi wana chidobi. Skillful tichinara ndikope chidobi anzi photocopy. Skillful vachinji vakadaitswa isu kwa kusarudzwa. Skillful handina kombetishani parokeshani. Andiro feseshani sina competition. Full of inspiration. Ndoreva meditation. Uru yatu ilegendi. Makazviona pa weekendi. Kuti machuwa ami manzi. Kata chinga mutenzi. Skillful ndinde kandi nechidobi wana chidobi. Skillful tichinara ndikope chidobi anzi photocopy. Skillful vachinji vakadaitswa isu kwa kusarudzwa. Skillful handina kombetishani parokeshani. Skillful ndinde kandi ndechidobi wana chidobi. Skillful tichinara ndikope chidobi anzi photocopy. Skillful vachinji vakadaitswa isu kwa kusarudzwa. Skillful handina kombetishani parokeshani. Tembege tona manja Kinishi Asumaponga. Yo Rockers Island
Paulinho.
Bari bang bang. Long live Jamaica.